I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, Subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Ini Robert Gabriel Mugabe, ndichitevedza zvinodiwa nemubiro remutemo yenyika. Ndinozivisa nezvekusiya kwangu basa nhasi semutungamiriri weZimbabwe. Ndasiya basa iri ndega mushure mekuona kuti muZimbabwe munofanirwa kuva nerunyararo mukutambidzanwa kwemasimba, izvo zvinoratidza kuremekedzwa kwemitemo yenyika, izvo zvinopa kuti munyika muve nekugadzikana kwenyika pamwe nerunyararo. Ndinokumbira kuti muzivise zviri pamutemo kusiya kwangu basa semutungamiriri wenyika.
Mutauri weparamende vaJacob Mudenda vakaverenga muparamende tsamba yekusiya basa kwavaMugabe. Mudare umu makaita mufaro usati wamboonekwa, nhengo dzedare iri dzikatanga kuimba dzichiratidzira kufarira danho rakanga ratorwa navaMugabe. Muzvare Jesse Majome vaive nhengo yeparamende yeMDC vanoti vanofara kuva mumwe vakatsigira izvi, vachiti kuenda kwavaMugabe ndicho chinhu chikuru chatichaitika munyika kubva muna 1980. Vanoti vaMugabe ndiye munhu akakonzeresa matambudziko ese akatarisana neZimbabwe nhasi. Mukuru wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanotiwo zvange zvakakosha kuti paramende ibvise vaMugabe, asi vanoti kunyange vachifara nekuenda kwavaMugabe vanoona sekuti bato ravo neveruzhinji vakashandiswa neZANU-PF. Vanoti havachafi zvakare vakabatana neZANU-PF panyaya ipi zvayo.
Tese maZimbabweans tese takashandiswa because haungati wagara almost 30 years une leader one isingati ubva muchigaro. Korera unonzwa kuti munhu uitada kutaura kuda kumubvisa mese munhu ofara muchifunga kuti remangwana redu ranani, tisingazivi kuti takabvisa bhodhoro waini mubhodhoro sharo raMugabe tikanoisa mubhodhoro rekaso ratanhonga mubhini, ndobva takaisa waini yacho iyoyo isina mvaro.
Vanokokwera nhengo dzeMDC muNational Assembly vaProspa Musia ami vatsinira izvi.
Hatina president wokuti nyika iende mberi, asi kunyange zvakaoma kudaro hazvikwanisiki kuti pachazoitika chiitiko chekuti maMP eMDC tinobatana nemaMP ezano. Hatikwanisi kuti isusu tipinde muprogram ingave yakuda kudzinga ED kana kuita sei, nekuti haisiyo program yedu. ED takatopedzana yekare tikaita kuti atadze kuwina election akazonogadzwa neconstitutional court. Isusu sebato reMDC ED takapedzana yekare enda tikwanisi kusenza naye zvakare.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti kenda kwavaMugabe muna 2017 kunoratidza kuti nyika inogona kubudirira kana vana veZimbabwe vakashanda pamwe chete. Dr. Zembe vanoti semaonero avo zvaratidza pachena kuti mutungamiri anogona kudzingwa basa, asi hapana chinoshanduka kana mitemo ikasachinjwa.
Saka makore maviri apfuura iko zvino taona kuti hapana utongi hwauya hwabudisa vanhu mumatambudziko, nokuda kwokuti utongi uhwu huri kungoitwa neutongi hwomunhu huri kuitwa nemitemo yomunhu yakasiyiwa naMugabe yaapo yakazotorwa navakauya. Saka chidzidzo ichocho chokuti kana pakasauya mutemo wavanhu nyika inoramba ichingodonha vanhu vachingoparara.
Mutauri wesangano remubatanidzwa wamasangano anoshanda akazvimirira vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanhu vakapemberera n'anga yakabata amai uroyi muna 2017. Vati chidzidzo chikuru ndechekuti masimba anofanira kutorwa negwara rakanaka. Vanotiwo kubatana kwevana veZimbabwe kunopedza matambudziko ese avainawo.
Tinoitaura zvakare tichiti inguva yakakosha kuti vanhu vagare pasi vaite nhaurirano kuti nyika yosimudzwa sei. Onai magesi hakuna, mvura hakuna, vanhu vari kufira muzvipatara, madzimai ari kusungunukira munzvimbo isina kunaka. Zvose zvinoratidza kuti inyika isina utungamiri huri kusimbisa zvido zvevanhu. Nyika inoda donhodzo, vanhu ngavagare pasi vataurirane ndokusimudzira nyika. Makore maviri apfuura vaMugabe aenda, the more things change, the more they remain the same.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaJoel Mukusha vati kubatana kwakaita vanhu muZimbabwe pakubvisa vaMugabe ndiko kubatana kwavanofanira kuita zvakare pakugadzirisa zviri kunetsa munyika.
zvakashata ndozvokuti munoti zvebudiriro ngazvichiitwa, vamwe voti aiwa ngatizvidhirisazve, toita zvebudiriro ngatizvidhirisazve. Saka ipapo mukaona badaro munenge mune dambudziko guru chairo, ndo dambudziko rinowanikwa muZimbabwe. Dai tese takangodaro zvisinei kuti pati dzedu ndedzipi, izvezvi tichitotaura zvimwe.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe, vakawanda vanoona sekuti pachine mukana wekugadzirisa zvese zviri kunetsa kana vana veZimbabwe vakabatana sezvavakaita pana vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.